Good evening, Zimbabwe. You're listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, February the 26th, 2020. And this is Live Talk. I'm Jonga Kandemiri.
And I'm Tunga Milinkomo.
Tonight on the Diaspora Forum, we are talking about the Confederation of African Football, or CAF's, decision on the use of Zimbabwe's soccer stadiums in hosting international matches.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077, and we will call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and 14930 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, we're at www.voazimbabwe.com, voashona.com, as well as voandevele.com.
Thanks for joining us. You are listening to Studio 7 Live Talk. This evening, we are talking about CAF's decision to bar Zimbabwe Football Association, or ZIFA, from using local stadiums in all of Zimbabwe's teams' upcoming international matches.
This is because all of Zimbabwe's stadiums do not meet Confederation of African Football standards. A CAF team was in the country last year inspecting stadiums and recommended areas of improvements on the country's three stadiums, namely National Sports, Mandava, and Baba Fields. The team completely struck off Mandava, a National Sports stadium, while provisionally certifying Baba Fields on condition that issues raised in the inspection would be addressed.
The result: Zimbabwe is to look for alternative venues in neighboring countries for it to fulfill its fixtures.
Zimbabwe's Warriors are expected to host Algeria on March 29 this year in their Africa Cup of Nations qualifiers return leg against Algeria. The match was initially scheduled for Baba Fields, but because Zimbabwe failed to implement CAF recommendations on time for the game, now they have to look for a foreign venue.
This development has invited the wrath of Zimbabwe soccer followers, with some calling for a full investigation into the councils who run some of the stadiums and the government who owns the National Sports Stadium. Parliament is also said to be demanding answers from the sports ministry.
Lingaba lichona njani izulukandaba ikudibana kuhlelo lwe Live Talk lamhlanje ku Diaspora Forum. Sikhuluma ngodaba lwenkundla zokudlalela umdlalo wenguqu. Sibonile iCAF ibhalela iZIFA izolo iyazisa ukubana kumele idinge inkundla zokudlalela imidlalo esingathi ngama international matches lamanye amazwe phandle kwelizwe. Siyazi ukubana iZimbabwe ilomdlalo ozayo le-Algeria omele udlalwe mhla ka-29 ngenyanga elandelayo, owe-Africa Cup of Nations. Lo mdlalo ubumele udlalelwe e-Baba Fields, kodwa i-BF okuyiyo yodwa inkundla ebisithenji ukubana izahosta ama-international matches eZimbabwe. La isifunyanwe ukubana kayilungelanga imidlalo esingathi ngama-international matches, ngoba iZimbabwe ibikwa yehluleka ukulungisa leyo nkundla njengokutsho kwe-Confederation of African Football. Ngokunjalo lo mdlalo sokumele udlalelwe phandle kwelizwe. Asazi kumbe bazacela iSouth Africa, kumbe bazacela iBotswana, kumbe bazacela iMozambique. Akekho okwaziyo ngalesi sikhathi. Siyazi ukuthi ama-qualifiers futhi awe-World Cup azaqala ngo-November iyeza ke leyo midlalo kodwa njengoba singelankundla kusazi ukubana kuzohamba kanjani ke konapho bayakhala abantu abaningi bathi abezifa kumele baresigne kanti abanye ngabasola uhulumende abanye ngabasola amakhansili ayiwo alomlando ukulungisa inkundla kwezinye indawo ezifana labo Baba Fields ngaleyo ndlela abantu abaningi bayakhonona mpela abalandela umdlalo wenguqu. Lamhlanje sifuna ukuzwa ke kini ukubana lilubona njani lolu daba. Iqembu lama Warriors kalisela ndawo yokudlalela elizweni. Abanye sike sabona bebhala bathi elizwe selifile mpela. Lifile kathesi akusela ama-grounds akusela ndawo zokudlalela inguqu into ezisubuhlungu abantu abaningileyo jonga
mashoko akawo mayeya mthungamili vakawanda vari kuchema nedanho recaf nezuro yakazivisa zifa kuti nhandare dzenyu hadzichakodzeri kuti dzinge dzichitambirwa mitambo yenhabvu yepamusoro vakanga vamboti panhandare nhatu dzanga dzambohongororwa umwe gore rapera National Sports Stadium mandava neBaba Fields mbiri idzi mandava neNational Sports Stadium ngadzivharura chose kosara kuchimboshanda Baba Fields asi zvavanga vakomekedza zvinge zvichiitwa mukugadziridzwa kwenhandare iyi kafu ichidzoka yakawana hapana chaitwa vakati aiwa kuzvigona kungovhara zvakare neBaba Fields yanga yasara zvakureva kuti Zimbabwe haichisina nhabvu inotambirwa munyika nhabvu yepamusorosoro chimwe chinhu chirisiri kunyanyotariswa nevanhu vakawanda mutungamiri ndechekuti zviri kuriwawo kuti nhabvu iri kutambwa munyika munhandare dziripo iye zvino izvi inhabvu yepasi nokuti kana isiri kumita kana kusvika panotarisirwa nekafu zvichireva kuti nhandare dzedu hapana chiripo kuri kubva vanhu vari kuchema zvakanyanya kumakota zese vanoteera nhabvu vamwe vari kuti toita sei vamwe vari kuti dai bhora racho ratombomiswa kusvika nhandare dzagadziriswa vamwewo ndo vari kuti aiwa inzwai nyika dzakatenderedza dzakaita sesouth africa botswana namibia mozambique pamwe tingangonotambira ikoko nhandare dzichigadziriswa takanzwawo zifa ichitaura kuti ichapila kana kuti kupikisa danho rekafu irori hatisati taziva kuti vasvika papi tamboedza kuti vabate tinzwe kuti vasvika papi hatina kukwanisa kuvabata asi vekanzuro reHarare vazivisa kuti vamushishi kugadziridza rufaro stadium negwanzira stadium vachizoenda kunogadzirisa dziva resekwa iyo National Sports Stadium ndeye hurumende hatisati taunzwa kuti vasvikawo papi kuti zvinge zvichigadziriswa asi kana zvakatanga kugadziriswa nhasi hazvireva kuti zvichabatsira kumutambo wezimbabwe nealgeria nokuti mutambo uyu unonzwira unofanira kutambwa musi wa29 mwedzi unouya 29 march hatifunga kuti gadziridzo idzi dzinenge dzapera ndozvatoda kutinzwe imi vana vezimbabwe vakateerera nekutarira pane inonguva kuti pfungwa dzenyu dzakamira sei padanho irori tichienda mberi nechirongwa tine munyarikani wedu wekutanga vakeni mubayiwa vakawanda vanovaziva vamubayiwa vakatungamira nhabvu kudynamos makore ayamboita mbiri yekusimudza mikombe ndofunga vakatozombozorora vabva kudynamos mapendekete anga akurema kurwadza nekuramba vachisimudza mikombe vamubayiwa togamuchirai muchirongwa aiwa tiri vapenyu zvikuru tinotenda zvikuru kuti makwanisa kuwana nguva yekupindawo muchirongwa chedu chikurukura nedambudziko rasangana nenyika munyaya dzemitambo yenhabvu kuti nhandare nyika inonzi haina nhandare inokodzera kuti inge ichitambirwa nhabvu hamene kuti mungati nedanho irori maybe you can start by answering in English for the benefit of all our listeners what's your take on this CAF decision to bar ZIFA from using local stadiums
I think it's a big blow to us as Zimbabweans. Soccer is a playing sport, and also there are benefits that comes with hosting these matches. We're going to play Algeria. It's good for us as Zimbabweans. You know, with the way soccer is played today, is number 140 in the world, and it has created employment for millions of people. Hopefully, it was going to help us as Zimbabweans if we're going to keep playing these games, hosting them at our stadium. But unfortunately, we can't because we've been bad for not meeting the standards that are required by FIFA. And we don't blame FIFA because they gave us the standards requirements and we not adhere to them. So I think it's a big blow. Something must be done.
Thank you so much, Ntungami.
Saga, what's next, Mr. Mbaiwa? Where do you think the Algeria match will be played? South Africa, Botswana, Zambia, Mozambique? Where?
Well, as of now, we are all confused. Because the United States played in Zimbabwe, it's not good for us. Because we were supposed to work here in Zim. Even if we go to South Africa, we know that it's not going to benefit us as a country. Remember, we're going to, this is how we generate forex when teams come from outside. Tourism, this is how we market it. But now if you go to South Africa, Zimbabwe, the foreigners as well, in South Africa or Mozambique, we're supposed to host them here in Zimbabwe and benefit from this match.
Icho kwadi icho chovambaiwa parasikiro vanhu vakawanda vanga vachingotarisa panyaya yenhabvu rimwe divi ramaisa iro retourism idivi rinokosha rekuti nyika yarasikirwa nemukana wekuti inge ichiwana mari yekunze vanhu vachiwana mabasa nezvimwe zvakadaro. Ndaonawo vamwe vari kunyunyuta nedanho irori. Tine mumwe akatambawo nhabvu yepamusoro Jafet Muparutsa, vanyora paJafet Muparutsa Shortcut Muparutsa Foundation paFacebook page yavo vachinyunyutawo kuti hanza zvaitwa izvi hazvisi kufadza, regai ngoti verenge ichidimu. Hanzi, yes, I am sad. As a foundation, we are sad. I spent nearly 10 years with the national team and I had unforgettable journey. I never thought that a day would come when our national team would be forced to play home games away from home. Why? Because our stadiums are not good enough. Mumwe mutambi wenhabvu ari kunyunyuta uyo, ntungamiri.
Hongo vakawanda vari kunyunyuta Mukoma Jonga. Okwa manje silo mnumzana muzi wetu hateve imweti gwe zemidlalo. Meanwhile, Mr. Mbaiwa remain on the line. Mr. Hateve, unjani, siyakwamukela kuhlelo.
Sikhona, ndingelele nabalaleli.
Yeah, imihlolo kaJosephine le esiyibonayo Hateve kwenzakalani kahle kahle ngodaba lwenkundla zokudlalela imidlalo lezi?
Kulukhuni kancane njengoba sikwazi ukubana inhlanganiso yeCAF ile mthetho yabo, kumbe sithi ilezinto ekhangele ukubana wonke ama-stadium adlala imidlalo yabo ebe elezinto ezithile. Pho-ke njengoba sesizwile ukubana ngoDisemba bake basitshela ukubana silungise lapha lalapha, kodwa okakhathesi besilokhu singakakulungisi lokhu. Ngokubona kwami nje ngibona engathi kusuke kwehluleka ukukhulumisana, ingathi mhlawumbe kukhulumisana phakathi kwayo yona inhlanganiso yezifa ekhangele ezenguqu, inhlanganiso ye-local authority yona ekhangele ama-stadium lawa akhona, ikakhulu lapha ngikhangele lesi esebhabhafield stadium koBulawayo okuyiso kade sesisele ukubana singadlalela imidlalo leyi eyekhafu. Kube sokuswelakala-ke ukukhulumisana ngitsho layo yona inhlanganiso yekhafu ukubana sibabikele ukubana sesihambe ibanga elinganani, kuyini okusehlulayo ekutheni silungise lokhu abathe kulungiswe. Ngibona nje kuswelakale ukukhulumisana phakathi kwenhlanganiso le.
Ukuthi kungalungiseka yini Hadebe sigcine mhlawumbe sidlalela eBF lapho ebesivele simele sidlalele khona?
Ngokubona kwami kuyalungiseka, konke okubi kuyaqondiswa uma abantu bengahlanganisa amakhanda. Lo mdlalo wona lo e-Algeria singawubona sibili udlalelwa enkundleni ye-Babafu Stadium koBulawayo. Uma abantu bekhulumisana, ngikhuluma nje ngokuzwa kwethu lamhlanje, kuke kwaba lokukhulumisana okuthile, asikezwa impumelo yokukhulumisana lokhu, kodwa kukhangelelwe ukubana kube lokungcono okuzaphuma okuzayenza ukubana kube futhi kube khona ukubana inkundla yeBabafield Stadium isebenze. Kukhanya engathi abadala sebehlanganisa amakhanda ukubana bezilungile lokusithemba kuzaphuma into ecacayo.
And if something like this, Mr. Hadebe, happened in a normal country like the United States or Canada or the UK, we know that many people would be forced to resign. Is that a likelihood with this situation?
I don't think so. I think there will be many other factors that would have contributed perhaps to the stadium not being fit for use in terms of CAF requirements. In as much as CAF has got its stipulated requirements, it's a bit surprising because you find stadiums which are worse off as compared to the stadiums that we have in Zimbabwe. I think that's an angle that we have also not looked at, which is why in my opening remarks I did mention the important aspects of engagement. I think there was that break of engagement, breakdown of communication between ZIFA and CAF, as well as between ZIFA and the local authorities. So I wouldn't really rush to talk about resignations, but I would say maybe where people failed them was the ability to share information, was the ability to engage each other on key issues. And this is an area, I think, as a football, I think as a local government, and perhaps even as a CAF, we need to look at. CAF also, it's very easy for CAF to want certain requirements, but they also need to look at the background of the federation that they are looking after. That is also a very important issue, I think.
Thank you so much, Mr. Hadebe. Please do stay on the line. Vambayua, tirikuona pano kuti veZIFA vakazivisa kuti vachaedza kuita nhaurirano neCAF. Tingatarisira here kuti panosvika musi wa 29 March mutambo weAlgeria neZimbabwe, maWarriors ungabudirira kutambirwa kuBarber Fields pachiitwa nhaurirano nekugadzirisa zvinhu?
Chiri kutaurwa nezvacho ndepekuti maground eda akuda kutambira bhora Barber Fields harina harisi kunyita mastandards anodiwa neCAF, ende vakaudzwa zvekuti vaite. Zvanzoti chataa kutaurirana apa kana mastandards asiri zvakataurwa neCAF tida kutaura uvumii handinyatsodzisa chekutigwa kutaurwa bhora musi wa 29. Taadza kuti ngatitambure, makadaro tozogadzirisa here? Tida kugadzirisa, tozotagadzirisa here? Tikuda kutaura kutii vosi kune kuosheta kuti iya vosi zviri kunzi ground iri harina kukodzera kuti ritambidze bhora. Chii chataita nezvacho chekuti tingatikutaurirana navo kuti aiwa seya zvakadaro zviziaitie? Ndozvati kuedza kutsanangwa here? Ipapo hapana kunyatsojeka bhora. Ngapagadzirwe kupuwanwa kunzi ngatiitee zvekudiwa, takazvipuwa pachine 10 tikatadza kuzviita. Saka tada kukumbira kuti vaedza kutaura funga kuti regai bhora ritambirwe munhu musi kunzi muri kunzi hamunzirai
dzimwe nguva vanenge vachisvitsawo zvichemo kana zvinyunyuto zvinenge zvichionekwawo nevamwe. Kune vamwe vari kutiwo nhandare dzedu dzitori nani pane dzimwe dziri kutambirwa nhabvu yeCAF, asi CAF iri kutaunga isiri kuona izvozvo. Dzimwe nguva ndo zvavanogona kunotaura kana kuti vanogona kuti aiwo tine mari iri kubva kusangano rakati roda kutibatsira, asi ichauya musi wakati, saka tanonoka kuita zvinhu zvedu, tipei nguva.
Kana uchiita chimba unokopa chakanaka. Ngatikakopei chakaipa chekuti kune dzimwe nyika dziri magiraundi akadai asina kunaka. Ngatizvikombei nekwakanaka, toti vanhu vari kuita zvakanaka ka tofanira kuvapfuura kana kuti titerefona ta lebho yavo kana kutovapfuura. Totarisa zvakare kunana South Africa. South Africa takaitambira takaitangira kupinda mumagemu akutambwa yazvera mashure medu. Asi mukatarisa zvine zviri pamberi, ine magiraundi akanaka, ine chiyeso. Ngatisatarisei chinhu chiri pasi, ngatitarisei chiri padenga. Tozvikumbira navanhu vanenge vari padenga, ndokuti zvinotimotivheta izvozvo.
Thank you so much. Vambai varambai muri parunare.
Ko vambai pane vamwe vari kuti zifa utungamiri wezifa ngauro pasi hanzi ngava resign muri kuzvionawo sei?
Iri ndikudzika. Chekutanga ndechekuti mukatarisa vanhu vatingati vatsigiri vanoenda kunoona bhora kana timu ichitamba national team kuto around 60,000. Now 60,000 people vanoenda kunoona bhora havachakwanisi kuona bhora. Pachaitwa sei kana rikanzi ratitambira muno muZimbabwe? Saka ukaona watadzisa vanhu vanopfuura vanosvika ku60,000 kuti waone bhora pahome pavo. Ungati kana ndiwo ungamire uchiti ndoda kuramba ndichitungamira bhora here, unofanira kubvuma kuti apa ndatasa wadzosera vanhu pasi zvezvakanyanyisisa. Hapana achakwanisa kuona bhora muno muZimbabwe. Ndosaka uchiti wahome and away kuti mahome fans vawane mukana wokuona timu yavo ichitamba bhora. Iadvantage. Saka vakuwadzisa advantage. Saka tingati tichikupfuna kuti vanhu vanonganako.
Pakaoma. Rambai muri parunhare. Ramai muri parunare vamubayiwa tine muteereri wedu wekutanga muchirongwa. Hello.
Makadini.
Takasimba ndianavo?
Ndiarona Mananavire.
Vamawire.
Mananavire.
Mananavire. First name ndiani?
Aaron.
Mukoma Aaron Mananavire. Muri kufona muri kupi? Thank you so much. Tipei pfungwa dzenyu nyaya tiri kurukura ndofunga mainzwa.
Ndaizvo pano mavonero angu panyaya yemagrand ari muZimbabwe. Ndinoya kupa mhosva inhau yevatungamiri chaivo chaivo nyika vanopa ikonomi parare isvika pakuti mari hatichakwanisi munyika. Ndiyo mavonero andiri kuita. Kana mutungamiri ukanaka mari ikawakwa munyika magirandi aya anokwanisa kuvapinza because mari inenge ichiwanidzwa but pari zvino hakuna nokuwanisa mari yacho.
Zvino kana muchiti nyika haisi kuwana mari asi tichiona vanhu vachitenga dzimotokari vachivaka dzimba vachidi, mari iri kubva kupi?
Mari inongova yevanhu vezanu chete neyevuri hwavo. Mari ikapinda munyika tingaivesebwe nedzimwe nyika vanotora mari vachita mudzimba dzavo ndekuchibva mari mari inenge isingabvumubhendi but vanachitora mari mudzimba
kutoamotokari. Mukoma Aaron, tiri kuona vamwe vasitori mumapato ezanu PF kana MDC kana chii vachiita motokari dzavo dzakanaka. Saka zvakaoma kana kuipa kuti tinge tichinongedza kuti vezanu PF ndo vaita huori zvikuru tisinawo pachirongwa. Ngatingonanganai nenyaya dzekuti kuri kuitwa huori tisinganongedze vanhu. Asi nyaya hombe iripo ndeyekuti mukoma makanzuru ari kuchema kuti vagari. Makanzuro anovaridzwe Rufaro Stadium, Gwanzura dzivaresekwa ndedzeHarare, Baba Fields, Luveve, White City ndedzeBulawayo nemanga aisa ari mune maya maguta. Hanzi vagari havasi kubhadhara mitero. Saka makanzuro kuti azowana mari shoma iyoyo azoiendesa kunogadzirisa mastadium vachisiya mishonga yekuchenesa mvura isipo, zvinhu zvakaoma. Ndo matambudziko iwayo.
Inovonero inoita nyaya iyi. Vanhu havasi kushanda havana mabasa saka vanoona kupi mari dzevabhadhare kanzuro. Kana hurumende ikagona kupa vanhu mabasa vakashanda vasakubhadhara zvinhu zvifamba zvakanaka nenyanyandikutiona.
Aiwa tatenda, yeah. Tatenda zvikuru mukoma Aaron Mananavire vari kufona vari kuSouth Africa. Thank you so much mukoma. Ntungamiri mukoma Aaron, as you heard, is blaming the government and also high rate of unemployment.
He is not the only one. Many people are echoing those sentiments. Go Facebook, ulapa ikasini letu spone kulo Gerald Alungwenya uti yena, the country is dead, Mr. Nkomo. No roads, no grounds, no petrol, no money. Even hospitals even hospitals zinkinga kuphela. Ngisapota isinqumo sekhafa ngugeneral Alungwenya lo. Kuzoba lo Cleopas Khumalo uthi yena, fix the country or you lose everything. Nesisa Dube uthi yena, kutsho ilizwe lethu selifile nya, Zimbabwe ruin straight. These are some of the sentiments, Jonga. It's not only that caller who's blaming the government.
Mm-hmm.
That's the popular sentiment among Zimbabweans.
Okay, let me hear from Mukoma Muzi. Mukoma Muzi, I grew up in Highfield. We used to have open spaces. We used to have recreational spaces during my years. That was in the early 70s. And all of a sudden, I understand most of those open spaces were built houses as infills. Can we blame the government here, or also the councils have to blame? Because if that happened, it means there's neglect in terms of sports.
Yeah, I think on that particular case, especially with one that you are citing, you would obviously blame the councils. Now it depends on the approach of the council, how the housing and community services department is handling that particular area. But I would say that maybe it's a different story for Bulawayo, where I'm based. I think it's true, things are very tough. But I think the local authority has tried its best. I would cite, for example, the fact that Babasuo Stadium was one of the stadiums in the country that CAF had provisionally approved, and it needed one or two renovations. You also appreciate that Luveve Stadium is still being used by PSL clubs, and also being used by the visiting teams for training purposes. If you look at White City Stadium, they have just attended to it as well, which will give a team like Bulawayo City an opportunity to use it as their home ground this year. If also you look at the Hockey Stadium, which was built during the All Africa Games, which were held in 1995, you also appreciate the fact that it's a facility which has been looked after very well. In such a case that even if the International Hockey Association wants certain specifications to be done on the stadium, it won't be really starting afresh, but it will be attending to bits and pieces. If you also want to look at the other stadiums, like the cricket stadium, is still in fair conditions. And the other fields that you are talking about, we still have them here in Bulawayo, and quite a number are opening. These are the ones that are used by the junior league here in Bulawayo, which has been running over the years. So,
Thank you.
The constraints, but they've tried their best.
Thank you so much. Please do stay on the line. We have our second caller. Hello? Hello? Yes, dear Navo.
Mrudara Natom, South Africa.
Mkoma Tom.
Yes.
Makadi Mkoma Tom.
Zvirikuitika muZimbabwe panhauye yebhora.
Chii chanyadzisa apa mukoma?
Chanyadzisa apa ndechekuti ini ndoda kuzivawo kuti palast budget yakaitwa mari yakanga yabhajetwa ichinzi ndeyemasports yakaindeti. Hongu yedu tingati hatidi kushora government, but mukatarisa inini kuZimbabwe ndobva kuVictoria Falls. Victoria Falls kune tourism yakakura zvokuti mari inopinda zvokuti kunouya varungu vachiona maforosi mhuka kuna nahwange kweso. Asi apanoyana stadium yaungamboti vanosvikoro vanoenda kunotambira bhora yatingati stadium inoyemurika. Mari yese inotanga yaenda kupi? KwaHarare. Yozobva kuHarare yozodistributwa. Asi haibroke haichasviki ikoko. Saka tosorani pakadaro.
Yanorwadza.
Ezinezi takutarisa kuti takuruza mari yetourism yanga ichauya. Vanhu vanga vachivazanoonawo bhora vanodarikawo 50 citizens kuti vangani vaenda kunoona. Vanhu vese vava vachakwanisi kuona nekusapota maplayers avo, mari iyo yakuenda kune imwe nyika.
Aiwabazi
reministry yesports vanoti kudii, vanoti mari yacho yakaendepi, because pane bhajeti yakaitwa. Handizivi yakaitwa rini, asi bhajeti iyo yakaitwa parasende kwamari, mari iyo yakashanda kupi? Saka ndokatinongozodzoka toti ZANU-PF mwoyo hwainanga.
Mnyama wataita mkomando yekuti hatina vari kumirira bazi rezvemitambo kuti vapindure panyaya yebudget yamuri kutaura tatadza kuvabata zvimwe chetove zano PF havasi pano saka tongoramba tese tichiita zvokufungidzira.
Handina kuramba hangu kuti kunekedzera vasipa hakuna kunaka asi havangatombokwanisi kuteera foni chiromga vafonera varesport because vanotozviziva kuti pane huri hunenge hwakatoitika zvinhu zvinonyadzisa zvisingaiti kwese kwatinofamba inini kuka south africa ndodhraivha rori unenge uchingoti zimbabwe ozi ii zimbabwe zvanyanya ii zimbabwe zvanyanya ikoro zvinoizvi tinosabota bhora vana kaizer chiefs vana orlando pirates tinoritaura sei kana tichinzi hatina kana stadium zvaiyo kutambira bhora.
Aiwa pakaoma mukoma ipapo tapanzwisisa ndinoimba kuti vari kunzwawo vari muzvigaro kuti ndo kuchema kuri kuita vana vezimbabwe kunzeuko tinotenda Sterek mukoma Tom thank you so much.
Asi mota dzakanaka vanofamba nazvo vachiita tumashoti vhidhio vachititaridza mota vachiita seivo vari kuzimbabwe vachitoeso zvinonyadzisa ndatienda.
Thank you so much mukoma Tom. That's our second caller mukoma Tom calling from South Africa who says he's embarrassed by this development in Tunga. He says he can't even break that is from Zimbabwe.
I know it's really embarrassing for many people. Sibuyele ku Facebook. Sithathabalaleli kulo Ayanda Thando Galupheli Ndlovu Hobosi uthi wena Nkomo kunjani msakazi wami kusho khona ukuthi isimo sangakithi siyayangisa mase kunzima ukuthi kulungiswe inkundla ibe yinye nje. Solani Ndlovu uthi wena mina zwi uhatebe ngoyojayela ukuthi mina zwi kuzoba lo sambulo Ndlovu uthi wena coffee is 100% right on the decision. The government must stop the looting and give the municipalities some money to fix the stadiums. Kuzoba lo Angwenya uyaphinda la njalo laphana uthi yena the best plan is to rent FNB stadium on Alaska. Ngwenya iFNB stadium le ngiyakwele South Africa. Uyakhuluma lapho umlaleli adebe uthi ngcono kuyedlalelwa e-FNB. Ngiyazi uyazazi inkundla ze-South Africa, inkundla eqinileyo mpelezwayo le. Halo hadebe,
sikhuluma nje umgqibelo wona lo obuyayo uzabe uthwele umdlalo omkhulu iSoweto Derby phakathi kwe-Orlando Pirates le-South Africa le-Kaizer Chiefs futhi kuzabe kuphose kulabantu abangu-80,000 kusiya ku-90,000. So yinkundla enkulu kakhulu kodwa mina ngokufisa kwami bengingafisi ukuthi kuze kufike kubanga lokuthi sesidinga inkundla ezingaphandle. Bengifisa ukubana kusukela lamuhla kusiyafika umhla ka-29 kube sokukhulunyisiwe le-CAF sayincenga ukubana umdlalo ubuye enkundleni ye-Barberfield Stadium. Ngilethemba lokubana kube yisifundo esikhulu esokubana uma singahlanganisa amakhanda umdlalo lowo uyabuya e-Barberfield Stadium. Uma kusitsho ukubana i-government layo ingenele kungaba ngcono kakhulu ngoba kungaba buhlungu uma singadlalela umdlalo lowo away siyabe nje sesiphosesa lahla i-3 points ebesingazithola. Kungakho-ke kumele kube yisifundo esikhulu ngisho lakuyo inhlanganiso yezifa ma abekhafu babuya ngoDisemba ngibone ngathi ithuba lokuxoxisana le-Bulawayo City Council ibikhona singaze size simelele ikhafu ukubana isitshele ukuthi lokhe lingasikizi. Ngakho-ke sesimisa ukubana inkundla ye-Barberfield Stadium isebenze. So ukukhulumisana kuqakatheke kakhulu kuyanceda. Akukhulumiswane le-CAF sihlanganisa amakhanda umdlalo lokhu engethemba lokubana uzabuya e-Barberfield.
Thank you so much. Please do stay on the line. Tisataenda kuna vamubayiwa. Pane muteereri ari parunhare ane kanguva akabata. Tingonzwa muteereri. Hallo? Hallo, ndiani vari parunhare? Ndiani avo? Hallo?
Muteereri muripo here?
Ndofunga nare ya kiri kunetsa. I think we have lost our third caller. Etombo enda kuna wambaiwa. Wambaiwa. Makanzura kata anamari. Pane shingaitko erene zifa. Kana PSL panyadze nandara. Pane kundova rizwe nandara. Vano waru kungo popota wachiti zifa ya zore gira na vuyadi. Asiva sina nandare.
Chinomeza zaramba zaida magrounda atuta anyeza old magrounda magrounda ane kwa taba uti iyo jipa inuka makanzuruka amu iti mahara it business ne utu panatamu atemure garega wano tora 20% saka kana waka isa maharika ino tzok saka it's very business kacharo guru zoto waka gadra masedi ya ese weza kukawa ya weza kukweru weza kuti imbari nungu ya no panatamu apora le garega wano tora 20% ipa gross. Saka ndivumwe chini chinga nyanyori ya matisei chika chaka marikita chitila marikuti chini chiga ziru chini chitilinga hivi chika chema watu wana hasu kubajara maresu matino tila nyesa hasu kubajara maresu hasu kubajara chino tora ya chia uya yu uchwe baji tapeka nyesa magrounde magrounde ido naka kata magrounde ida naka suzoji mangwana ta hivi tatakuwa na rikeni hapana chini chika nye kundi tabani kungoji kuona kwangu mana hasu kukoshi za mutamu. Ndoti kana mukaenda kuchitumbidza chaiko kune mwana ndo akwete tisedya. Ndakambwetwa time yataka mumashiro shiro kwaitwa maori bizuro. Mukaiona zvine sete yaini. Yaiti yabudoga dzaida ngomengero basi yatodonda. Akuru kuti hatisi kukoshesa zvendwa nemutambo munyika muno.
Yeah, that's a good observation and tunga you heard from Mr. Mbaiwa. He says the authorities are not taking sports seriously. Despite collecting 20% from gate takings, they still don't want to invest in stadiums. I think we now have our caller back online. Hello?
Hello?
Hello, Ndiyani avu?
Yes, Magadi Zoyi.
Taka Simba, Ndiyani wariparu nare?
It was Zinaka.
Zinaka. Maita basa mkoma Zinaka. Murukufona murukupi?
Ndimu Harari.
Tipewe ufungwa dzenyu.
Kino kuna kublema zifa. Pati zifa ina grounds. Ma grounds nge ma councils. Zare ma councils. Ma councils alipuwa marine government. Saka blame ino zoka ku government.
Eh.
Ami. Kikisi.
Chawura enyu. Tukute yerera.
Blame ino zoka government, no ntowari zye zenyika. National Sports Stadium nge government. Chii chiri kuitwa ikoko. Nyika kana nyika ichibhaniwa vakuru vakatarisa. Blame ino zoka kuvakuru. Plazi, ive nyaya anofanira kuongorwa ndi Philip Chiangwa. Wo Philip Chiangwa ndiye akaenda ari kukafu and ari bvita nezifa iripo tikariga kupatarisa ipapo
unoramba
chikublema vanhu vasiriwo
ipapo mukoma zvakangofananawo zvakare kuti tiri kublema hurumende tiri kublema ani taakublema vachiyangwa vachiyangwa hatina kumbowanzwawo vachibuda pachena kana pavakambonongedzwa kunzi vataisa zifa kushanda saka kuti vazore mafuta enguruve yavasina kudya handifungawo ndo vakataisa makanzuru kuti vapiwa marecommendations kunzi gadzirisai nhandare idzi vachiyangwa voenda vonotaurira makanzuru kuti musadaro nekuti zifa inozovana pekutambira nhabvu. Ndofunga hazisi kupindira. Aiwa kufungidzira. Asi tangoti tikuzivisei kuti vekafu vakauya munyika gore rapera vachiita mainspection vakazodzoka muna December vakaona pasina zvafamba vakazonyora gwaro ravo iri. Saka ndofunga vanhu vanenge vakangoraravo nezamukanwa varidzwe nhandare idzi. Asi zvisinei tinotenda zvikuru mukoma Zinaka nekupinda muchirongwa. Thank you so much. Mkoma Zinaka is calling from Harare. He says we cannot blame Zifa because they don't have any stadiums. But they also get a budget from the government. So it goes back to the government who is supposed to give councils money for stadiums.
mfezo wacho i conspiracy theorist nenye achiwenga ya chiyango ya kutaura
yes kufunga hadzi kufungidzira
mnumzana hatebe nxa sikhangela okwenzakalayo konke lokhu psychologically akubaphazamisi nabafana beqembu lama-Warriors
kuyabaphambanisa kakhulu kubuye kuphambanise abasekeli kube sekuphambanisa kakhulu umqeqetshi ngoba sinanzelela ukubana silo umqeqetshi omusha oweqembu lama-Warriors kodwa okusuka kube lukhuni kakhulu yikho khonokho esikhuluma ngakho ukubana wona nje umdlalo wenguqu eminye imidlalo ekhona sisuka siyithathe nje njengezinto zokuzikholisisa kodwa singazavuma ukubana sekuyibhizinesi ngibone ngathi kuyasikhuthaza ukubana mhlawumbe sitshintshe indlela esikhangela ngayo umdlalo wona lo wenguqu singathi siyawuthuthukisa singathi siyafuna ukufaka lokhu abakuthi i-element ye-business phakathi kwakho njalo ukuze sikuthole lokhu kube lula umnyaka wonke nxa uqalisa kule first instance for the eqoqwa yizifa eyiyo esihamba ikhangela ama-stadium zethu uma kuzaba i-PSA lizaqalisa kuqakathekile ke ukubana inhlanganiso leyi ibe yiyo esipha i-direction yokubana ama-stadium zethu ami ngaphi nokuthi kumele kulungiswe lapha nalapha kube sokusiba-ke ku-local authority ukubana icele uhulumende through i-Ministry of Local Government ukubana kulungiswe lapho okufuna ukulungiswa khona ngoba singananzelela ama-20% lawana abawathathayo ngikhuluma kakhulu ngikhangele ngapha koBulawayo ngoba koBulawayo ngiyakubona kusenzakala lokhu i-20% liyana kayihambi ukubana iyelungisa i-Barberfield Stadium direct ngoba it falls under i-housing and community services so iyakwanisa ukubana iyelungisa mhlawumbe ama-training grounds njalo angaphandle ye-Barberfield Stadium iyelungisa ama-training grounds angaphandle kweLuveze Stadium kumbeni e-White City ngoba amaqembu abe ehaya iLuveze then i-White City abe sihluleka ukubhadala i-20% so kule amount ababacharja yona liyani 20% ye-BF ibisisika yiyo eyakhompaseta ukuzama ukulungisa ama-stadium lami ngolunye uhlupho olukhona ngakho-ke nxa ibhodi liyana ekhangela ama-stadium sikhangele umnyaka ma uqalisa kuqakathekile ukubana kube le budget evela kuhulumente ezavela ilungise wona lawa ama-stadium umnyaka uqalisa
siyabonga hatebe before we go to Mr. Mbaiwa
tinava Alvin Jakata tinava Alvin Jakata vanowe vechikwata chevatsigiri venhabvu munyika vajakata vazhinji tinovaziva kuti ndiye mutsigiri venhabvu akaenda kuEgypt zviome zvipfave vajakata vakasvikako makadii vajakata
tiripo makasimba here tinopa sei vachereri
aiwa tinotenda zvikuru muchitibata pachirongwa chido chenyu chenhabvu ndochaita kuti kutsvagei mukoma Alvin tichirangarira kuti makarova trip yekubva Cape to Cairo muchienda kunoona nhabvu kuEgypt uku asi nyika yenyu yaakunzi haichakwanisa kutambirwa nhabvu nenyaya yekuti nhandare hadzisi kukodzera munotambirawo sei danho iri
zvinodhebha zvikuru zvinhu zvinorwadza zvikuru because tinemaomero akaita zvinhu munyika nhabvu chimwe chezvinhu yatingati kuno kwatingagone kutandarira kana kuti tichikanganwa nhamo dzese dzatinenge tichisangana nadzo saka kana zvakuzoni hatichakwanisi kuti tinge tichitambira nhabvu munyika yedu hatichabvumirwa kuti titambire nhabvu nenyaya yezvinhu zvidiki diki zvakaita sei kuti nhandare hadzina kugadzirwa zvinhu zvidiki diki zvinotirwadze zvikuru zvinodhidhidha
Manzwiro amakamboitawo mukoma Alvin, zvii chaizvo zvaida kugadzirwa munhandare idzodzi zvingadai zvakaremera varidzi vemastadium iyo kana varidzi venhandare idzodzi kuti vangatadza kuzvigadzirisa zvavakanzigadzirisai?
Ndokunge tikada kutarisa zvinhu zvacho zvinhu zvidikidiki chaizvo zvokuti tikatarisa nemari dzinenge dzichitenderera mumadepartment edu mumainstitutions edu zvinhu zvacho zvinodiwa zvinhu zvidikidiki. For example, kuti pari kudiwa rumu inenge massaging bed inoita mari, panodiwa rumu kuti panoiswa matv sets anochengerwa kumadziro, panenge pachidiwa magafiriji, pane pachidiwa matoilet size nechimwe chimwe. Zvinhu zvidikidiki izvi tikada kunyatsozvitarisisa, zvinhu zvidikidiki zvinenge zvichidiwa kana kuti zvemitedhani zviipindirwe ground rit level. Basic maintenance procedures. Asi ndofunga utungamiri hwedu tikatarisa kubva kukanzuru neministry of local government, ndofunga zvinhu zvavanenge vasina kukoshesa. Asi ndofunga kuti ndinoimba kuti nemari yavanenge pabudget, mari yavanenge vachiwana zvinhu zvidikidiki zvekuti vanenge vachikwanisa kuti vaite, asi vanenge vasina kuzvikoshesa. Saka zvinhu zvinorwadza, zvinhu zvinorwadza.
Thank you so much, mukoma Alvin. Rambai muri parunhare. Ntunga tisa taenda kuna mukoma Muzi. Tungonzwa vateereri vedu pashona VOA Facebook. Hanzi na mukoma Given Muchegu, don't blame CAF. Government yatadza kuzvimirira. Zvazonyanya, everything is going down now. Beta kuvhara zvemabhora mahombe. Vari kukurudzira kuti zvivharei nekuti government yatadza. Then Emmanuel Nyakonda, hanzi tongombeya. Hanzi aunza kusvibisa nzvimbo, handizivi kuti vari kutii apo. Then kafu yaita zvakanaka chaizvo shuwa. Vangada kuti nyika dzinotambira muhuruva yakadaro kuti ibhora rebepa here. Ndimukoma Fraser Chicks Nathan. Hanzi tine muteereri sataenda kuna mukoma Muzi. Hallo.
Hallo.
Yes, linjani baba?
Hai, nyatsira, linjani?
Sikona.
Ye, Ncube Kokwe.
Kunjani Ncube?
Hayi, Ncube uyaphila.
Uyizwile indaba, akusiphi umbono wakho?
Hayi, siyayizwa indaba, ibuhlungu bakithi indavu, sifuna idlalelwe lapha. Akulungiswe, abantu abakhulumelane kulungiswe. Okuhluphayo silungiseni bakithi, hey, singayenza into enjani bakithi?
Ngabakithi ubona besenelisa inokukhulumela ukukhulumisana mhlawumbe becina bevuma ukuthi umdlalo wethu lo ozayo le Algeria udlalelwe khona eBF.
Yikho kumele bakwenze khona, akulanto abangayidla bengakhulumelane kulabantu nxa bengakhulumelane. Abantu abakhulumelana abamele bazifundise ukuwelelana bekhulume belungisa into enhle, ingaba into embi kakhulu kithi le.
Uyawuthanda kakhulu umdlalo wenguqu?
Into bakithi esiphila ngayo ayiyo esiyithandayo bakithi, isenhliziyweni zethu. Manje nxa singayisuka kanti emnandi lapha kithi siyabe sesingeni kokunye. Sure.
Wona umdlalo we-Algeria lo Ncube ubona izala nkomoni, kungakhathalekile ukuthi kasikwazi lokuthi usuzadlalelwa ngaphi.
Ya, mina ngithanda ukuthi ukufunda kuhle, safunda ibhora le-Algeria. Singafunda sasasabesesisazi. Esikufunayo ukuthi sifunde, kodwa la ingabuye sithi zofundisa, siyakwazi ukuyitshaya. But it's on my out. So we super my supporters to let him know that I must have been to seven in there, please. As it's not Kuluman, Jani is any season, Kuluman season, and I say.
I see a bong and move on, and I will say, Loba.
I got a bong.
Umlaleli ke lo Ncube yanzi nabancube ha vanhu ngava taurani apa ngiri kutaura na mukoma Hadebe ngazi ngava taurani mtambo uri kuya utambirwe ku BF sezva gara zvanga zvakarongwa.
Hanzi nava mubaiwa panotauriranwa chii chinotauriranwa nokuti zvakataurwa kunzigadziriswa zvinogadziriswa. Hamungati ngatitaurirane chii chinotaurira.
Ndiye mwenyaya futi.
Tombonzwa kuna mukoma Hadeb.
Mnumzana Hadeb ukona. Halo Hadeb.
Yebo nikona.
Yeah, yebo asikwazi ukuthi usuzadlalelwa ngapi lo mdlalo. Mhlawumbe bazakhulumisana udlalelo eBF njengokufisa kwakho. Kodwa mhlawumbe iCAFA izakwala ucina udlalelwa kwamanye amazwe mhlawumbe eBotswana, South Africa, Zambia, kaSkwazi. Kodwa ubona izala nkomoni kulowo mdlalo.
Algeria siyazi kubana liqembu elikhulu iyadlala siyazi kubana kuyina sebe ku-achievile ku-Nations Cup siyazi kubana kuyina sebe ku-achievile even lokuya ku-World Cup kodwa sananzelela kubana esikhathini esiningi ama-Warriors ethu lapho sisithi bayanqotshwa yikho lapho abayenza kuhle kakhulu. Ngibona nxa umdlalo ungabuya eBurgerfield Stadium lokho mina kuyinto engiyishisayo njalo embono engathi izayenzakala lanxa nje abantu abaningi sebehle bakhalana ngibona sizayimangalisa sibilithi singathola i-3 points kodwa bengathi siyedlalela ngaphandle engikhangelele ukubana kungazayenzakala ngibona lakho singalisa mhlawumbe sithole i-draw but ngokubona kwami ngibona engathi umdlalo uza abuya e-BF. Isimanga nje sikhona ukuthi umbiko we-CAF lowo ufika ngemva kokubana wona amadoda e-Algeria efikile kobulawayo ngeviki eliphelileyo bathi bona bazokhangela inkundla e-Burgerfield Stadium babhodabhoda bekhangela lalapho nje ukuthengiswa into ezinjengenyama lemahoteleni bekhangela ukubana kuzindawo ezinjani. Ngingathi ukubana yibo mhlawumbe abayenza ukubana ikhafu icabange kanje kodwa-ke kuba yisimanga nje lokho engingathi into zangikhona zisuke zaqondana kuba yisimanga esikhulu kodwa ngibona kuzakhulunyiswana mhlawumbe singathi sivuka nje kusasa sokulokunye okwenzakalayo mayelana ngomdlalo wona lo.
Murunzwere zirutaro na mkoma mozi
hanzi ya
hanzi Algeria wakumana yu Algeria manje wanga wari Mzimbabwe last week kuzongorora nandare BF
Burgerfield
saka hanzi waka tendera waka ona and surprisingly this has happened now but Hatebe is very careful not to insinuate anything. And but, I'm not suggesting kuti ndivo vakano complain akukaf but ndizvo zvakaitika.
Yes, zvinogona kunge zvakadaro. Tati chiedza kudzosa vambaiwa pachirongwa nhare yange yambodona handizoti vakwanisa kudzoka here pachirongwa. Vambaiwa mavapo here?
Hello,
Mr. Mbaiwa. I think we've lost him, but we still have Mkoma Alvin Jakata. Mkoma Jakata, your thoughts on Zimbabwe looking for an alternative venue? Ndekupi kwa munga tarisira kuti dai tawa na edu. Tomboti na urano dzinga dai dzavhurwa kana appeal yekudai kwa nezifa ya ramba. Pane pa kumanikizwa nzo mutambo utambirwe kunze kwenyika. Ndekupi kwa munga ti dai mutambo wakaenda huku.
Ini shangu no funga kuti ndiri ku Johannesburg tika tsvagana ndare iri mu Johannesburg South Africa ndofunga tine amamisha mwari zhinji dziri mu varugara mu South Africa and Johannesburg ndofunga inzvimbo inenge central yekuti vanenge vari kune mamwe makuta ari mu South Africa imomo vanongokwira vachiuya direct and Johannesburg unongori mukana zvekare kuzvifa kuti vawane kana kutoitombo uchoka mari oke foreign currency chinzi ikoko kuchitwa zvinhu zvese zvinorwanwa nemastudent authorities zvemari nechinhu zvi saka ndisinga kana malupons aya anonzi anomboitika muno muzimbabwe zvekuti tijanimenge yakazara ino 162,000 kwezvinzvayo kwabadara 25,000 kana kuti 20,000 chete ndisinga izvozvo zvinogona kusabuda zvakadaro saka ndinofunga kuti Johannesburg inenge iri nzvimbo inenge iri nani tikakwanisa kuwana kana Super City kana any other stadium kana Ellis Park kana Johannesburg Stadium kana Orlando Stadium tinofunga kuti zvinogona kuita zviri nani ndofunga takamboona pakatamba Zimbabwe paikatamba makwikwi echani muna 2013 then last year zvekare Zimbabwe paikatamba makwikwi ekosafa na leti yegurapuru wacho ni makwipi yese yeko safa Zimbabwe ya hii teita masapota akawanda kudairika izi ni South Africa kwenye 2017 yatamba ni South Africa ma semi-finals yeko safa kuratimbingi Zimbabwe ya ngete yurile masapota akawanda kudairika South Africa saka andino wimba ndimechi wimba yekuti mchambu kwa Johannesburg yungi panye pa kudao marketing ya rasimba ni advertising kuhuta wano kufiwa nchi kwa tachiri kutambira muna wa mtota Afrika ndino mba tumechini mbezi ama mchini chumishamu hai ndio ya kuzetipira kwa tachiri
but tanzo woskwa na ichinzi ya zipira utaiwa kana masha ya pe kutambira takasunu nguka muna wana wasei kutambu utambira hubo swana
ya ndizvo zvekuti vanhu vakaomera vari kupema tinenge tisina option kana zvekusouth africa zvichinge zvichitidhurei kana kuti zvine macomplication handioni takaipa kuti tinotambira kubotswana asi ndofunga tikada kutarisa izvinezvi Zimbabwe iri pamane algeria musa 26 march kualgeria then yozotsvakira musa 27 march kudzoka kunoko muZimbabwe hamuna direct flight inobva kuAlgeria ichiva kuZimbabwe direct flight inowanika kusouth africa saka ndinofunga kuti zvinenge zviri chipa kuti ndosaka ndasuggesta Johannesburg zvinenge zviri chipa zvakare kuti Zimbabwe ichingotsvakira inenge yangokwira
100 obva wangogarira ikoko
obva wangogarira imomo worara ndiye murotambwa mangwana achona kana tatiende kubotswana tinenge takuitafuta mamwe matravel aeinfut saka tinogona kutipa inconvenience asi kana zvinhu zvisinaunya kumira mushe izvi kusouth africa kwachona handioni takaipa kutinge tichinotambira kubotswana kwa
thank you so much mukoma
asi muri kuona Zimbabwe ichitamba sei nealgeria mumutambo wachoyo
ya mutambo uyu mutambo wakaoma zvachose nekuti Algeria ndofunga tikatarisa iri kumusoro kumarankings emuafrica muno chikwata chiri kutamba zvakanaka chaizvo ende ine vatambi vari kutamba internationally vari kutamba zvakanaka chaizvo asi tikatarisawo nhabvu yedu tinoona kuti Zimbabwe gora redu riri kuita richiimprova zvichiyanambichana saka kana vagumana vakatamba vakaisa nemwoyo wese vakafa chika chete kana kurespect chikwata chealgeria ndinoona sekunge chinogona kuvasurprise tinogona kuita 4 points out of 6 points tikadhirowa ikoko tokwanisa kuvarovawo kusaidi kunoko kana tikaita 2 points tikadhirowa ikoko nekunoko kana tikaita 3 points tichawina 1 game zvichinenge chiri chinhu chakanaka bcause Algeria itimu zvayo inotichisei asi chikwata chedu ndinochitemba ndine chivimbo zvangu chekuti ekuti chatisinge zvinonzi
tichitarisa mukoma aluva iyo Africa Cup of Nations tikuona kuti Zimbabwe nealgeria dziri pamusoro asi munoona Zimbabwe ine mukana here nokuti pasi apa Botswana nezambia kunyange zambia isina hayo point inogona kungozopidigura zvinhu
ya because izvinezvi Zambia yakaratidza kuva serious kwayo payaka appointa kochi mutsva anonzi Micho ndokunga ndii kochi ane mukurumbira muno muafrica anozikamwa chaizvo anoziva bhora remuafrica zvakati o saka ipapo Zambia inenge ichida kutsva kuti irwise itire pamusoro ndosaka ndataura zvamwe ndikationi paatleast paalgeria tikaona kana 2 points zvakakosha kana 3 points zvakakosha tikatoona 4 kana 6 zvinenge yaponazo asi handifunge zvangu kuti Zambia chinotakairova kumusha kwayo handifungire kuti munomo ingakwanisa kutija kana Botswana Botswana.
Thank you so much, Mkoma. Sorry, you're out of time and we'll have to leave it there. We have to thank our guests, Mr. Kenny Mubaiwa, a former Dynamo Football Club president, Mr. Muzuwetu Hadebe, a soccer analyst based in Bulawayo, and Mr. Alvin Jakata, one of our prominent soccer fans. Jonga Kandemiri, anatumora zakanaka.
And I'm Tungamili Nkomo.